Gwaro raburitswa nebazi rezveutano pamusoro pechirwere ichi rinoratidza kuti kusvika pakupera kwezuva nezuro pane vanhu zviru zvitanhatu nemakumi maviri nemumwe 6021 vainge vabatwa nedenda kana zvichienzaniswa nezviru zvishanu nemazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nevana 5964 vainge vabatwa kusvika musi wesvondo nezuro pakafa munhu mumwe chete izvo zvasvitsa uwandu hwevanhu vanofungidzirwa kuti vakafa nekorera pazana nemakumi maviri nevatatu vakawanda vave kutyira kuti korera inogona kupararira zvakanyanya sezvo mvura yatanga kunaya uye makanzuru kumaruwa nemadhorobha asiri kutakura marara nekupa vanhu mvura yakachena mumwe ave kutyira kuti kusatakurwa kwemarara kuchavapinza munjodzi yekorera ndamai Francisca Chademoyo avo vanogara pashowgrounds kugoromonzi
bato rinonzi reema rimwe rinofanira kuti batsira pamarara rinoreva kuti harisi kushanda kana pamakomba ari pamasiri pemajobs harisi kushanda kuti batsiridze kuti makomba iwayo avhara zvino izvo zvinotipa kuti korera iwande izvi zvitange zvemakumvura izvi
vanoona nezvekufambiswa kwebasa mune rimwe sangano rinomirira vagari vemuharare recombined harare residence association varuben akili vaudza Studio 7 kuti havashamisiki kuti korera iri kuwedzera
zvinhu zvinokonzeresa korera kana kuti pachirungu atinoti mamajor drivers anokonzeresa korera haasi kuadreswa kana kuti hazvisi kuratidza kuti panenge pane kamovement
vatiwo vagari muguta havasi kufara nekusatakurwa kwemarara nekushaya mvura zvekuti svondo rapfuura vakatoendesa gwaro renyunyuto pamusoro penyaya iyi kuparamende mukuru wesangano recommunity working group on health vaitai Rusike vaudza Studio 7 kuti chinofanira kuitwa nechimbi-chimbi senzira yekuderedza kupararira kwekorera kupa vanhu mvura yakachena nekutakura marara
saka zvinokwanisa kuitwa chimbi-chimbi iye zvine izvi kupa vanhu mvura kugadzirisa nhau yezvimbuzi kutakurwa kwemarara inhau yedzidziso zvekare vanhu ngavapiwe dzidziso kunyanya-nyanya maringe nenhau yekugezwa kwemaoko vanhu ngavadzidziswe tsika yekugeza maoko kana vapedza kushandisa zvimbuzi
vati kana izvi zvikasaitwa korera inogona kupararira zvakanyanya munyika kanzura weward 19 kugoromonzi vatachiona mazhambe vati kanzuro yavo yegoromonzi rural district council iri kuedzana pose painokwanisa kutakura marara kuti korera isapararire
tida kuti avhoidwa kuti zvisatofezi zvisatombofezwa ngaitika plani itoriko ndeyekutakura marara nekuchenesa nzvimbo yedu tatoavhoidwa kuti zvisatombosvika pati korera iti
vachitaura nguva pfupi yapfuura vari kubhoyera kurukota rezveutano Dr Douglas Mombeshora vakati zvavari kuona ndezvekuti kunzvimbo dzese dziri kuputika korera hakuna mvura yakachena uye nyaya dzeutsanana dziri pasi meya veharare vaian macone vaudza Studio 7 kuti vari kuedza pose pavanogona kuwanisa vanhu mvura yakachena asi havasati vasvika pavanoda
asati asvika patinodisista chaizvo ichokwadi ichocho
hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamombeshora kuti ndeapi matanho avatora kugadzirisa dambudziko iri sezvo mutauri webazi iri vadonald mujiri vati vamombeshora vachataura chete mushure mumusangano wedare remakurukota kana kuti post cabinet briefing musangano uyu wange usati watanga pataenda pamhepo korera iyo yakaputika muna kukadzi kuchegutu yave matunhu madiki kana kuti madistricts makumi mana nematatu anosanganisira Buyera, Gutu, Zaka, Mutare, Chimanimani, Murewa, Uzumba, Maramba, Pfungwe, Shamva neBindura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.